varwere vanonzi vari kufamu zvipatara nekushaya anovapa mishonga uku hurumende nanachiremba vachikakavadzana panyaya yemari dzemihoro mugari wemuharare vatenda ichapeyama vaudza studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvipatara zvikuru zvehurumende zvakaita sechepari renyatwa umo varwere vari kuswera vari muzvipatara vasina kana rubatsiro rwavari kuwana
asi chochena chana kumira mushe varwere havana attendance varikwanisa kungobatsirwa chete ndevane mari vanotsvaga maprivate doctors ndo chete varikwanisa kubatsirwa asi vamwe vese ordinary hapana yehovha yes dai hurumende yatora matano zvakasimba kuti machiremba adzoke kubasa bhozi vanhu vari kufa vanhu vari kufa havana ari kubatsirwa vari kuwana
maino malanga chemhere avo vane murwere ari muchipatara vanoti vave kutorapisa murwere wavo kuna nachiremba vakazvimirira asi izvi zvave kuvadhurira
hatina kumbona chipinduko chipunduko imomo vanhu unongoona mubhedha ina vanhu kureva kuti vanhu sese maodhi matapinda imomo vanhu vari kungofa hapana munhu ari kuti akapinda obuda akapinda obuda hapana tirongonzwa vanhu vari kungofa nyange tonzi tengai mushonga pamwe unongosina mari tiranambuya tisina kana mari yekuti utengere murwere unove nechishuviro chokuti hama yangu irarame asi panenge pasina chiraramo tikukumbira kuti hurumende chidai yapindira mukati mevarwere imomo
muzvare Primrose Chimimba vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nhuna dzanachiremba kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu
dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo nekuti ezvinezvi kana takatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu nekuti ukapinza murwere unongotarisa kuti achabuda akapora but panguva yekuti arapwe nadokta haana nguva yacho nekuti anenge akagara haana shungu yekuti arapo murwere kana mushonga wacho tichitokurudza kuti ngavachitiisirawo mushonga yekuti vachikwanisawo hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe nekuti nezvimari iri kunetsa mari iri kushayikwa mishonga yacho iri kudhura saka ngavachitiisirawo mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu vorapwa nemishonga yemahara kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani zvatirikukumbirawo zvatirikukurudzirawo
asi amai chemhere vati kana vanachiremba vari kuramwa mabasa vasingadi kudzoka kumabasa zviri nani hurumende ibvise vanachiremba ava pabasa yoisa vamwe vanhu vakaita savanachiremba vechisoja vazobatsira vanhu muzvipatara
dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo nekuti ezvinezvi kana takatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu nekuti ukapinza murwere unongotarisa kuti achabuda akapora but panguva yekuti arapwe nadokta haana nguva yacho nekuti anenge akagara haana shungu yekuti arapo murwere kana mushonga wacho tichitokurudza kuti ngavachitiisirawo mushonga yekuti vachikwanisawo hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe nekuti nezvimari iri kunetsa mari iri kushayikwa mishonga yacho iri kudhura saka ngavachitiisirawo mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu vorapwa nemishonga yemahara kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani zvatirikukumbirawo zvatirikukurudzirawo
vamwe vana mukoti vatataura navo vanoti vanga vachidzoserwa kudzimba nevakuru vavo sezvo muzvipatara manga musina vana chiremba zvichakadai mumwe chiremba wepapari renyatwa watataura naye vawala slambelo vaudza studio 7 kuti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa nhuna dzavo kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kwabva kwawedzera kuipa sezvo vana chiremba vakuru vave kuramawo mabasa vachitabva kwanisawo kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasiri parutivi pavo
strike payasvika papato pakutonetsa chaizvo nekuti vachiremba vakuru vapindira saka isuwo sana chiremba vadiki tirikuona sekuti hurumende yedu haina zvakawanda zvaiti yaita kuti iadresse maissues atakareisa from the start saka isuwo sana chirembawo tirikuramba tiri pastrike and tiringokumbirawo kuti even varwere vedu vatirambe vachingotisimbisa even hama dzevarwere dzirambe dzichingotisimbisa nekuti patasvika ndopa zvinhu zvinenge zvakuda kuita asiwo tinongokurudzira kuti vana chiremba vese vari kumatunhu akasiyana siyana vave vanotaura inzwi rimwe kuti tikwanise kunzwika nekuti vanhu vakaramba vachingoenda kubasa isi hazvizotibatsiriwo sana chirembawo vari pastrike.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakabvuma kutambira dzimwe nhuna dzana chiremba asi kwete dzose. Vakatiwo hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vana chiremba ava sezvavari kuda, izvo zviri kuramba kutambirwa nana chiremba ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.